vachitaura nestudio 7 vaBrighton Ramusi mushandi wekota dvati vagamusira tsamba kubva kuna mudziti wedunhu remasvingo varei hove ichivaudza kuti vambomire basa varamusi ava vakambosungwa nevamwe vashandi vesangano iri munandira vanoti hurumende yagara isingafarire basa ravanoita
kutagamusira tsamba yekutisuspenda kushanda kwedu mudistrict remasvingo kubva kuna district administrator wahove vatizoni isu tiri kupindira mune zvematongerwo enyika uye takaparticipata nekukurudzira vanhu kuti vange vachienda pastairway yakaitika muna January. Isu tiri kuona kuti kumbunyikidzwa kwekodzero dzedu nokuti mashoko aya ari kuuya mazuva mashomanana adarika president wamunangagwa wakanga vati vachateverera masangano akazvimirira oga vapo vaitaura vari kumwenezi vachiti vachada kuti vaongorore mashandiro emasangano akazvimirira oga nekuti ndo mamwe emasangano ari kuita kuti vanhu vange vachiratidzira.
Vatiwo zviri kuratidza kuti hurumende iripo haina utongi hwejekerere sezvo ichida kuvhara mikana yekushanda kumasangano anodzidzisa vanhu zvekodzero dzavo. Vanoona nezvekufanisa kwemabasa musangano iri vazivanai muzorodzi vati kumiswa kushanda kwavaita kuchakanganisa zvikuru vashandi vavo.
Suspension yatapiwa nehurumende ichiafekta vashandi vanosvika ivo 15 then igoafekta zve 10,000 mamembers ari mucommunity tolerance reconciliation and development. Our members anga achibenefita kumagarden peace gardens, anga achibenefita kumasoka tournaments, anga achibenefita kuma human rights education yatanga tichivapa nesocial accountability yatatichivadzidzisa necapacity building uye kufusha kwemari kwemadzimai munzvimbo dzakasiyana siyana kuchaderera. Saka izvi tinozviona sezvinhu zviri kuitwa nehurumende mushure mekunge vamunangagwa vataura kumwenezi kuti vanoda kudzinga macivic society organizations. Tiri kuzoona sekuti zviri kuitirwa politics uye tikatarisa patakaenda kuhofisi kwaDA, DA waitobuda ziya. DA wakanga asingakwanisi kana kutiudza nyaya iyi. DA wakanga akagarirwa nevakadzi vatatu vakanga vabva kupresident's office, ivo vanga vakangomirira kuteerera kuti
varamusi vaenderera mberi vachiti nyaya yemagwaro haisiyo yavari kurambidzirwa sezvo vane gwaro renotorial deed of trust ravakanyoresa kuhurumende muna 2012 rine nhamba dzinoti MA1050/2012. Vanoti uku kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo sezvo vachipomerwa mhosva yekupindira mune dzematongerwo enyika uye vachinzi vanotsigira bato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navanelson chamisa. Varamusi vati havasi kuzopeta maoko kodzero dzavo dzichityorwa nekudaro vachaendesa hurumende kumatare.
Isu nyaya iyi takaisa kumagweta edu ari kumanyamanya aroda kuona kuti anotibatsira sei tirambe tichishanda nekuti mudzviti haana simba rekunge achitidzivisa kushanda nekuti isusu zvakarejista setrust.
Vahove varamba kutipa chikonzero chavamisira kota dzebasa parunhare vachiti vanga vakabatikana apowo gurukota remasvingo vaiza tadzamira vatanga sati vasungwa nezvenyaya iyi. Vati tizovafonere asi havana kuzobatika panhare mbozha yavo. Vanoura nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vamasimba gonese vati hurumende yatotanga kushungurudza masangano ainofunga kuti anovapikisa. Vati uku ndiko kutanga kwekuvharwa kwemasangano akazvimiririra sekuzadzikisa mashoko akataurwa nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa kumwenezi. Hurumende inopomera masangano akazvimirira mhosva yekushanda nemapato anopikisa kuti iipidigure nechisimba. Mugore ra2013 hurumende yakambobvarisa masangano akazvimirira 20 mudunhu remasvingo. Ndakamira studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.